Vachongo vakabudanezuro vakwaoite.
Utano hwavo hwakamira sei?
Ah, vangori zvakanaka kunze kungoti munhu agara anga aine utano hunongotione sei pamwe zveshuga nezvazviri raiti zvavari.
Saka vachadzokera kudare redzimosharini?
Ah, vachadzokera musi wa8 January muna 2018.
Maconditions akaitwa ebail pane akachinjwa here kubva pane yatakanzwa?
Haana kuchinjwa, takanga takapiwa, ndovatanga takamupinga takumbira kwamagistrate, anga arambwa namagistrate. Akazobvuma nehigh court akaona kuti magistrate akakanganisa. Iwe wawe kuti akabhadhariswa mari ye5,000. Vanoripota katatu pazuva kumabva police station kwavariko. Nekuendesa matitle deeds. Taita kuti kana hurumende ichifunga kuti munhu akatara angatiza, panoti hakuna munhu angatiza pakadaro ipapo.
Sokuona kwenyumi munoona sekuti vangakwanisa kuwanikwa vasina mhosva?
Havatombowanikwi vaine mhosva kaizvozvo zvekuchirungu kutaura chechiva nehurumende. Dai panga paine mhosva yakajeka vakatotongwa nezuro kana handiti munhu asunga achinzi une mhosva iye hurumende itombobira inosvika muna January vanhu vatombogadzira nyaya yavo iyo nyaya dzava kutaura ndedzenyaya dzakaitika kare kanoka ngatingoenda kudare saukaona ava vari kupomera mhosva vaanguva kuti vatonge mutara kuti havana nyaya.
Kana muchiti nyaya dzakaitika kare, munoreva kuti pane zvakaitika hazvo asi kuti neyamunoti statute of limitations yakavhura?
Dzimwe dzacho dzava kuda kupfuura nekuti imwe ndeya 1997 saka unoti nyaya ikasva 20 years inenge isingachakwanisi kutongeka. Dzimwe dzacho dzakaita mainge 12 years imwe yane saka izvo zvinoenderana nekuti umbowo hwavanoda kushandisa vachinesenguva iyoyo here uyo nyaya dzacho dzakamira sei. Takatongomirira kuona kuti hurumende uye neumbowo vamwe vacho vari kuvatava mhosva takangana kuti vanhu vanga vari navo pamwe chete muhurumende. Saka pamwe kuda umbowo vanenge vaakubuda zvekutobata vakawanda varimo zvino zvisinyaya kukuonekwa kuti chichiri kutaurwa. Yaingoya mhosva yatiri kuona kuti yanga iri yekuda kuti vangoti masoja anga avatoraya aone kunge anga aine reason yekuvatora vaita nguvadzosa ivo vakavatora kunze kwemutemo.
Nyaya yokuti zvavakambotaura vachiti vanoda kuti mhosva dzavo idzi dzitongerwe in camera nokuti vane zvinhu zvavanoziva zvestate zvakawanda zvisingafaniri kuzikanwa pachena chena zvinofamba sei ipapo?
Vanhu vakatadza kunzwisa kuti seiko vanga vakakumbira kutaura nyaya iyi. Pavakanga vachida kutaura zuva ratakaenda kukoti yanga iri musi wemugovera uri musi wa25 November ndo vanga vangobva musungwa musi vabva kumasoja musi wa23 vanga vasingatombozivi zviri kuitika sekuti vanga vari gukota rehurumende. Vaitofunga kuti nyaya yekutaura kuti ndakabatwa nemasoja tikadai vaiona kunge zvikanganisira hurumende yavo. Haipana chimwe chinhu chavaida kutaura chakavanzika.